tinoti my employers ega anokwanisa kubhadhara in US dollars ndevaya ma-non-governmental organizations vanofundwa in US kana kuti ma-exporters. Asi even pama-exporters pacho, ngatitarisei vanoexporta vanotengesa tobacco, kamari kavanopiwa in foreign currency kashoma-shoma chaiko. Mining, I can only talk of gold mining, vanonzi ivo 30% chete ndoya vanopiwa in foreign currency. Saka vashandirwi vazhinji havakwanisi kubhadhara in foreign currency because havatorina foreign currency yacho.
Asi sevashandirwi munosvitsawo here mashoko iyaya kuvashandi, nekuti vanenge vachingofungwa zvavari kushanda vachiburitsa kana kuprodusa, vanotarisira kuti miuru yavo inongouyawo nemamiriro akaita zvinhu?
Handingakwanisi kuti nditi pachokwadi chaipo chaipo hongu tinoda izvi, nokuti isu sebato repamusoro we cannot guarantee kuti every single member ari kutaurirana nevashandi vake vachinzwisisana. Chatinoita isu ndechekuti kamwe chete pagore muna November tinogara pasi nevakuru vematrade unions pane yatinoti isu collective bargaining summit. Ndo patinonyatsotsanangurirana zvakwana kuti maemployers takamira sei, tichinzwawo kutivo vanenge vachiti kudini. Saka collective bargaining summit yegore rino iriyo from the 21st to the 24th of November. Saka ndofunga ndo patichange tiri kutaurirana mushandirwi wese wese nemushandi wese wese, the leadership yacho inenge iripo ipapo.